Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 2 Gumiguru kana kuti October 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Vacharambirei vachipembera nepasi rose vachiti tisu takakunda pasarudzo. Kana vakakunda ngavachivaka nyika vaende kumberi.
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika inokurudzira mapato ezvematongerwo enyika kuti asaramba achitaura zvinopesanisa vanhu munyika.
Asi vacho vari kunzi ndo vari kupiwa upfumi, havapindi pasi ipapo, vanoendesa vana vevamwe ivo vanenge vari kunze. Vavadzikisa pasi ipapo havasi kuita zvinofanira kuti zviitwe.
Sangano reCenter for Natural Resources Governance rinokurudzira hurumende kuti izivise mazita evaridzi vemugodhi weBay Horse Mine kuChakari wakafira vanhu vazhinji nemusi wechishanu.
So tinoda kuti tiite ndava neall stakeholders kuti we need to find a solution, a short to medium term solution kuti tiitirine nyaya yekuwana cost and water supply.
Meya vechitungwiza valavmo Maiko vanoti vachasheedza musangano mukuru kukurukura pamusoro pekuwanikwa kwemvura yeguta rechitungwiza nezvimwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro wenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Dzimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika dzinoti mashoko ari kukandiranwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika ari kukonzera ruvengo mukati mevanhu munyika. Vanoti kubva zvaitwa sarudzo mamwe mapato zvikuru ezanupf nebato rinopikisa reTPC ari kutaura nenzira inoratidza kuti hapana bato rinoda kuti munyika muite hurukuro kugadzirisa boboto riripo rekuti sarudzo hadzina kuitwa nenzira yakanaka. Vaimbova munyori mukuru musangano remakereke reZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mutata, vanoti pane zvinogona kuitwa mukugadzirisa mamiriro akaita zvinhu munyika, vachiti veruzhinji vanofanirwa kuva nechekuita munyaya iyi.
Hongu vahwande pane zvakawanda zvinogona kuitwa uye zvina vanhu vakasiyana-siyana. Ini ndinoona zvikamu zvina zvezvatinogona kuita munguva inotevera iyoyo kuti tigadzirise nyika. Chokutanga ndechokuti ava vari kunzi ndivo vakakunda pasarudzo, ngavachitungamira nyika tivone vavake vanhu vose vawane raramo. Ndo zvavakasarudzigwa kana vachiti ndivo vakasarudzwa, handizvo here? Vacharambirei vachipembera nepasi rose vachiti tisu takakunda pasarudzo. Kana vakakunda ngavachivaka nyika vaende kumberi. Chechipiri ndechekuti kukunda sarudzo kana kuti unzi ndiwe wakakunda zvine basa rakakura zvikuru, nokuti kuti uvake uchinda mberi unofanira kubatanidza vanhu vose munyika. Confusion imwe nguva yatinoona ichibuda kuutongi weZANU-PF ndeyokufunga kuti kubatanidza vanhu kuita government of national unity kana kuti mamwe mastructures anopropozewa navanhu.
Kuita izvi vanofanira kutangira papi, Dr. Mutata?
Kubatanidza nyika kunotanga pakuti mapato anopikisa ane kodzero yokurarama uyezve ane kodzero yokubatsira kuvaka kuvaka nyika. Mapato anopikisa havazi vavengi venyika. Panoda kuti hurumende ite recognize the right of multi-party democracy. Daidzai mutungamiri weopposition ave mumuparamende imomo. Sunungurai vose vasungwa vakasungigwa zvematongerwo enyika. Pedzai huori.
Zvinoitwa sei izvi, Dr. Mutata?
izvi zvinoitwa kana nyika ichigara pasi nokutaura kuti nhamo dzinokonesa kuti tinde mberi tose ndedzipi, ichi chakwende chiri kuhurumende yezanupf kuti tidzokere zvinhu tinomalize ukama kwamazimbabwe. Chetatu ndechokuti mapato anopikisa asi zvikuru batore CCC rinova ndiro rakahwina muparamende pachikamu chepiri, vanofanirawo kutenderana pachavo kuti vodini nesarudzo idzi dzavasina kugamuchira uyezve dzisina kugamuchigwa navashori vakawanda. Nhamo inogona kuitika ndeyekuti vanogona kupedza nguva vachichema kusvika 2028 vasina zvavanoita, asi ivo vanogona kuita zvose zviri pamutemo kuratidza kunyunyuta kwavo kusvika vanzwika. Asiwo vane basa guru zvikuru rokuratidza uko kumakanzuro kwavakakunda kuti ivo vanogona kutungamira zvakanaka uyezve vanogona kuita basa rakanaka. Muparamende vanogona kubatsira kuti miteme yedu igadziriswe kuti utungamiri neutongi hujekerere husimbe munyika yedu. Vane basa zvikuru rokubata kuti mapato anopikisa ave nechiremera mukati menyika yedu.
Dr. Mtata, ko veruzhinji vangaitei, vangabetsera papi uye sei?
Chechina uyezve chokupedzisira ndechokuti vanhuwo zvavo maordinary Zimbabweans vanofanira kuona kuti matongerwo enyika haazi emapato anopikisana chete, haisi nyaya yepartisan politics. Musi wa 2 September 2023 takaita musangano nevanhu vanosvika zviuru zviviri mazana maviri 200 tichiongorora zvanga zvaitika pasarudzo chitiko zvinoisi sevanhu wonje toita sei, tikatenderana kuti kukanya urangano matare akadai anofanira kuramba achindwa mberi. Saka tichadokoka rimwe dare musi wa 12 October 2023 kuti tirambe tichiita nhaurirano yevanhu kana kuti yatingati People's Conference reimagine Zimbabwe kuti tigogona kuramba tichikontributa pakuvakwa kwenyika tichienda mberi. Utongi husakarurama uhu hunogona kupera, asi hahugoni kupera kana vanhu wonje vasingatambi umwe noumwe jana rake. Ndizvo zvandinofunga avahwande.
Mutauriri avo vange vari Reverend Dr. Kenneth Mtata vari parunhare kuGeneva, Switzerland nestudio 7. Asi mutauriri webato reZANUPF vaFarai Marapira vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa munhu anozvininipisa uye ane rudo sezvavanogara vachikurudzira vanhu munyika.
Asi ini neni nemhuri yose yeZimbabwe, chokwadi chedu senyika mazera tinochiita ndeyekuti vaMnangagwa mutungamiri akazvininipisa ane rudo anokurudzira kuyanana nekuchengetedzana. VaMnangagwa havazvitutumadzi, havatuki vamwe vavanopikisana navo. Vanoita basa rokutuka nokutsoropodza, tese tinozviziva kuti ndeye Triple C. Mavhidhiyo akazara pasocial media dzese vachitaura mashoko akashata ekutsoropodza nekutuka nemunemo. Chero mukaenda chero paTwitter yavaMnangagwa munoona kuti vanhu veTriple C vanenge varipo havapindurikana nhau imwe yekuvakwa kwenyika inenge yataugwa. Vanongovapo vachituka nokutsoropodza, asi hakuna musi umwe chete unopindura vaMnangagwa. Saka isi tinokurudzira vana veZimbabwe kuti isu ngatiteedzerei unhu hwapurezidendi wedu vaMnangagwa, tive tinofamba murudo, tive tinofamba mukuyanana, tive tinofamba mukuchengetedzana mune zvakanaka. Ndatenda.
Mutauriri webato reZANUPF vaFarai Marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7. Hurumende iri kukumbira rubetsero kubva kumakambani emigodhi mudunhu reMashonaland West ichiti inoda rubetsero rwekubudisa gumi revanhu vanokorokoza vanofungidzirwa kuti vakatsindikirwa pakadhirika mugodhi wavaishanda vari weBay Horse Mine kuChegutu. Bepanhau reNewsday rinoti governor weMashonaland West Amai Marian Chombo vanoti vanhu gumi vanozivikanwa kuti vakafa uye mitumbi mina yakawanikwa. Vanoti zvekare havazivi kuti vanhu vangani vari mumugodhi uyu, vachiti vakaudzwa kuti vanogona kupfuura makumi mana nevaviri. Sangano reNatural Resources Governance rinokurudzira hurumende kuti ibudise chokwadi chose pamusoro penjodzi iyi. Mukuru wesangano iri Vafarai Maguhu vanoti hurumende inofanirwa kubudisa chokwadi chose kusanganisa mazita evaridzi vemigodhi uyu, vachiti madzisawira ehurumende havasi kutevedzera mitemo yakadzikirwa kuchengetedza upenyu hwevanhu vanochera zvicherwa munyika.
Dambudziko iyi hurumende nechikonzero chekuti ndivo vari kukurudzira zvinhu zvakaita sekuti mapoliticians vatore migodhi kwavari vari kuti its empowerment, kupa upfumi kuvatema. Asi vacho vari kunzi ndo vari kupiwa upfumi, havapindi pasi ipapo, vanoendesa vana vevamwe, ivo vanenge vari kunze. Vavadzikisa pasi ipapo havasi kuita zvinofanira kuti zviitwe kuti mugodhi unge wakasimba pasave nenjodzi kuupenyu hwevanhu vanenge vari pasi ipapo. Pane zvekare nyaya yemapila anenge akasiyiwa nevarungu pavanga vachichera. Varungu vaichera vachisiya mapila anosara akasimbisa ground pasi apa. Saka vatema kana vapinda pasi ipapo vanochera nemapila iwavo. MaChina zvekare ndo zvavari kuita, vari kuchera mapila iwavo. Dzimwe nguva vanozovareplacea nemapuranga kana kuti vanozovaka nezvidhina. Asi structure inenge yatova weak, vanhu vanenge vatova munjodzi.
Mhosva inofanirwa kupomerwa ani apa vamagu?
Tiri kuona chifederation chahenirata rusqwire ndo chiri kumiramira ipapo. Asi varidzi vemugodhi vanonzi vakatiza pavakaona kuti mugodhi uyu wawira, vanhu vafa, vakabva vatiza. Tiri kuona vana henirata rusqwire ndo vamiramira ipapo. Zvoreva kuti varidzi vemugodhi ivavo inhengo yeZimbabwe Miners Federation, inova federation yemakoronyera, federation inoshanda nana Ubit Angel. Ndo gold ramunozonzwa kunzi gold regold mafia, ndo mafia yacho vana Henry Tarsquire vamuri kuona vari pamugodhi ipapo. Saka idambudziko guru rekuti hurumende yabatwa nemweya wechikorokoza, ende nekuda kwaizvozvo tiri kurasikirwa neupenyu hwevanhu vakawanda. Nekuti hurumende chairi kuda chete igoridhe kuti racherwa sei, zvinorevei kuenvironment, zvinorevei kuupenyu hwevanhu havana basa nazvo. Kupenda longa vanhu vari kungofa nanhasi uno, vanhu vari kufa vachiendeswa pasina askoti sakupwanya vachifa. Vamwe vanofa nekuti vashayiwa oxygen chaivo pasi ipapo, vodzika vosvika vofira ipapo. So idambudziko rehurumende yabatwa nemweya wechikorokoza, kuti paifanira kunge pachienda mainjiniya vachitarisa kuti vanhu vari kushanda zvakanaka here. Mainjiniya hachatodi kuonekwa nekuti vanonzi vanokanganisa basa. Saka ndo zvatiri kuona izvi. Ndepacharamba pachifiwa yekuchegutu haisi kupedzisira, zvicharamba zvichingoitika kusvikira hurumende yaakuti iyo ngatiitei zvinofanira kuti zviitwe chaizvo. Munhu wese haafaniri kungoita emaina.
Vamaguru, chii chingaitwa kuti uwandu hwetsaona dzakadai hudzikiswe?
Vanofanira kuongorora vasati vapa rezinesi kuti munhu anokodzera here kuti apiwe rezinesi. Pagore pagore migodhi inofanira kuti itariswe kuti yakachasimba here, kuti vana vevamwe vadzike vachinochera goridhe iroro kuti vamwe vagopfuma nazvo. Uyewo zvekare nyika inenge ichifanira kuti izive kuti varidzi vemugodhi uyu ndivanani, mazita avo ndivanani, madirectors emugodhi uyu. Hazvifaniri kuti zvitsvairwe pasi pekapeti. Tinofanira kuti vazive vanhu ivavo, ende panofanira kutoitwa ongororo yakasimba, nekuti hadzisi mhuka dzafa idzi, vanhu, vanhu chaivo chaivo vane mhuri, vanhu vane mazita. Saka panofanira kuti paitwe ongororo kuti chii chakamboitika kuti mugodhi iwoyo usvike pakuwira. Ende mhuri dzine vakatisiya zinofanira kupiwa compensation yekurasikirwa kwavakaitwa nevadikani vavo nekuda kwenegligence yevanhu varidziwe mugodhi iwoyo. Havafanira kungoregedzwa vachingomhanya voita kunga vasipo kana kuti vanhu vanga vari kungokorokoza vari vega. Kune varidzi vegoridhe ivavo, tinoda kuti tivazive mazita avo.
Avo vanga vari mukuru weNatural Resources Governance vaFarai Maguhu vari parunhare neStudio 7. Tatadza kubata gurukuta reMashonaland West amai Miriam Chombo sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudavirwa. Meya veguta rechitungwiza vaLove More Michael vanoti vari kuronga musangano mukuru wekukurukura nyaya yemvura muguta rechitungwiza. VaMichael vanoti kushayikwa kwemvura muchitungwiza kunokonzera kuti vemabhizimisi vasaunza mabhizimisi avo kuguta iri, vachiti ivo nekanzuro yavo vari kupindudza mashandiro ekanzuro zvikuru sei munyaya yekuwanikwa kwemvura zvehutano nekutakurwa kwemarara, uko vanoti kuri kusvibisa zita rekuta ravo.
Nyaya yedu tichatanga kumeka shuwa kuti chitungwiza iwe nzvimbo inozikanwa kuti iri nzvimbo ine clean environment. Chazvoreva ndezveizvi kureva kuti muchitungwiza nyaya dzemarara oro uchapa uyanga tida kuti lari nyaya yehygiene. Marara toimprova from kutakurwa kwawo from 1 day to 2 days. Madhamba tiri kuaona muchitungwiza, marara kurasirwa pese pese, hatisingachadi kuzviona. Tinoti tive tichigara muguta rakashongedzeka. Tobva ipapo tine nyaya yekuti tivandudzoka agenda yedu yebuild back better. Tine mafacilities yedu, maclinics, zvikoro zvedu, tizvivandudze zvive zvichikwanisa kunge zvine maservices. Like for example, kana tiri kuhealth, nyaya yeprimary health care inofanira kunge iri accessible kuvanhu, tichikwanisa kumeka sure kuti zvikwanisiro zvinotarisirwa nevagari vazviaccess. Tine nyaya yekuti tichange tichipusha nekugadzirisa nyaya yemasystems in place. Kuti kanzuro yevanhu tinoda kudigitaiza kanzuro yedu, maservices edu tinoda kumeka sure kuti taadigitaiza so that tinominimiza nekumitigeta nyaya dzecorruption. Tiflag maloopholes kuti kanzuro yedu vanhu vanyatsonzwisisa kanzuro yavo vave nechivimbo nayo. Izvi tikuda kuzvitira kuti tisimudzire nekuvandudza nyaya dzetransparency neaccountability. So tichadzina nenyaya yemarara, tichadzina nenyaya yekuti nyaya yemarara tinoda kuti tivandudze guta redu kunge rakachena. Tichadzina nenyaya yekusama systems in place yekuti hakuna anokwanisa kumanipulata zvinhu zvekanzo. Tichavandudzawo nyaya dzemaclinics edu atinawo nekuvandudzawo nyaya yetransporting system kuti there's a lot of congestion muno muchitungwiza. Tichazama kuti tishande tichivandudza, uyezve tinoda kuchinja culture neculture maitirwo ezvinhu pachitungwiza. Vanhu vanofanira kuziva kuti no, in the public service, public service tirimo mukuseva vanhu, hatimo mukuda kuzviseva isu. Ndo zvimwe zvezvinhu zvatinoda kuti tinge tichishanda tichinja the way of doing things, tikwanise kuunza or kuinculcate a new culture mukuita kwezvinhu zvedu.
Meya Michael, mwedzi uno waOctober chii chamakanangana nacho imimi nemakanzura enyu echitongweza? Ndezvipi zvamuri kutarisana nazvo kuita mwedzi uno waOctober?
Muchaona mumazuva mashoma shoma anotera mwedzi, tira kuita tine maindaba maviri atira kuita akanangana nezvinhu zviviri. Chekutanga munoziva chitungwiza 43 years after independence, uyezve iri nzvimbo ine the third largest urban population munyika, haina its own source of water, ikurarama nokupuhwa neHarare. So tida kuita in water, a water indaba kuti we need to have a lasting solution kunyaya yemvura, nokuti nyaya yemvura ndomuri kunobereka mumwe matambudziko akafanana nenyaya dzeperennial sewer problems. So tikange tisina constant water supply, the problem yeperennial sewer problems haiperi. So tida kuti tiite indaba ne all stakeholders kuti we need to find a solution, a short to medium term solution kuti tidilani nyaya yekuwana constant water supply. And apart from that, tidilani nyaya kuse kuzova munoita nyaya yemvura. It's one of the mapu factors anoattracta even munhu ada kuinvesta munzvimbo, ada kuisa kambani yake yemanufacturing. Kana kusina mvura zvinodzorera vanhu kumashure. So imwe nyaya tinoti kurukure nezvayo nema stakeholders tichitsvage solution inyaya yemigwagwa yedu haina kumira zvakanaka. Ukada kutarisa outside Harare Bulawayo Chitungwiza ndo imwe nzvimbo ine motikari dzakawandisa kwazvo. Bati zvatirikuwana kubva kuzinara zvishoma kwazvo asi kuenderana nezvatinazvo. So tinoda kuti vagari vange vachinzwisisa mastakeholders ange achinzwisisa toita kukanyaurangana toita kuti tionesane kuti how do we move forward tivandudze migwagwa yedu iwe trafficable tidhile nenyaya yemvura. Munoziva kana pasina good road network system vanoisa mari oro mainvestor haakwanisi kuuya munzvimbo yedu. So tinoda kuti tiite come up with masolutions anoita kuti guto redu rienderere mberi mune zvakanaka.
Indava iyi munoda kuita zvarini Mayor Michael?
Tichapedzisa pane maprocesi atiri kupedzisa secouncil kureva kuti October watiri kupinda uyu tofanira kuti tinge tine nhaurirano nemastakeholders yeindava yatichaita iri indava yekukurukura nyaya idzi mbiri idzi nekuti inyaya dzakakosha dzine chekuita neugaro hwevagari.
Avo vange vari meya vekutare Chitungwiza vaLove More Michael vari parunhare kuchitungwiza nestudio 7. Tombotarisa zviri mapepa nawo anhasi. MuNewsday, Zimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA iri kushorwa zvikuru nevamaindustry avo vanoti ZIMRA haisikuita basa rayo nezira, izvo zviri kukonzera kuti vanhu vapedze nguva refu vakamirira kudhindirwa magwaro avo pamabhodha. Izvi zvakataurwa nemutevedzeri wasachigaro cheZimbabwe National Chamber of Commerce weHarare vaAmiel Matindike. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 ndinoitwa Melini Musona. Kutsvaga baba vangu vanonzi Neftari Musona vakatisiya tichiri vadiki. Vakaenda kuMozambique, vakabva vachiti tinokuenda kuMozambique kubasa. Kubva gore iroro vakabva hatina kugera tavaona. Ndiri kuvatsvakawo vanozivawo history yavo vanongondiudza. Munondibatawo panhamba dzinoti +27 76 11 05 93 5.
Inzwai kamukoma tanonoka. Maswira sei, chinhu chiri kunetsa ndichocho mukoma Hande neyana mukoma Jonga chekuti mukuru wenyika chai chai anonzi mukuru wenyika anomira kutaurira nyika yese kuti hakuna chichaitwa, hakuna kutsika madziro. Ko kana akahwina akazviri pachena ane masapota achizva kuti anodiwa munyika, ko chiri kumuvhundusa chii kuti vanhu vadzokere kuno kumaelection kana kuti vaite mhingirikiri vagare pasi? Mukuru uyu ari kunyumwei zvinovhundutswa nyika dzese kuti sei ari kunyumwa? Atisi vanhu vadiki vana veZimbabwe zvika kuti zvokuswera tichivhundutswa nepfuti zviya zviya zvete zvekudhara zviya zviya. This time tiri kutopinda mustreet ende tiri kutopinda kuti kutoti mabhodha tiri kuvhara. This time ende tiri kutaunhirikira chaizvo chaizvo. Ende kana tichiita 5 years tichiita izvozvo tichapedza 5 years ende munangarwa achatonga asi kutonga kwachoka achatonga achichema. Nyika yacho ndizvozvo zvokuswera achidzingirirana navanhu izvozvo. Kana akahwina kosei ari kuswera achisunga vanhu achimbunyikidza vanhu. Be careful varume vefazi, da kuwataura chokwadi. Vakomana vari kushandiswa vefazi avo. Nyika ikangoenda nepamwe kuti yanaka chete ticharamba takashinga, asi nyika ikaita zvakanaka tichatsvagana kusvika tavanana nomumusena nomumwena nomumwena tichatsvagana. Dai henyu zvamuri kashandiswa muchitsvaga kudya nenzira yeropa revamwe vanhu tichatsvagana, don't worry. Chandokurudzira vana veZimbabwe, musaneta, ngatiregei kuneta, anitambei tichirwisa kusvika tavana rusununguko. Ndatenda mazvita baba chinokure. Amen.
Makadii kuashamararo Studio 7 kanisa vateereri. Ndadambotsigirawo murume uyo atanzi vari kutungamira nyika yezvino izvi zvavezana wamadhitekita ichokwadi. Ndomutsigira zvokuti wachamisa hongu wakaedza nepaanokwanisa napo, asi zvaari kuita izvi zvaangakwanisa kubvisa mhandu dzakaita sedzodzizi. Ndinoti dai vatotsvaga imwe wei maonaka yekuti vakwanise kuti vabvise vanhu vavavo. kuti kana kuitawo zvokutaura taura cheta hapana chinobuda kana gore rese rinopera paipe zvinokwana futi mupaipe zvinokwana futi asi munhu anenge akwanisa kushandisa chimwe chinhu chinoita kuti vanhu vaya vaziye kuti ii vana vagumbukawo shuva anochinjawo maitiro avo ehe haa ndo mashoko angu chete.
Hello, Studio 7, Tarangu nonzi Don Van Musona, ndokutsvaga mabongwa nonzi Neftali Musona. Vakaenda ndine 2 years vachitaura kuenda kuMozambique kunotsvaga basa. Vakaenda neshamwari yavo vanovazivawo kana vanoziva history yavo pavari kana kuti pavari kana ivo vachizvinzwa ngavandibate panhamba dzinoti +27714294370 ndotsokorodza zvakare +27714294370.
Aiwa, uyu anonzi Ponya tu ndeZBC murume anonzi Ponya ti anotaona Bozhongora na KB Constable Ponya tu ichi ndeZBC ngasakazi mutoro wemapurisa mutoro weZBC akafonerwa naBozhongora kwamutare chiti nocheka sofa 10 years ago akutaura isu semapurisa toongorora kutosimudza murume mberi nekuzasi kutaura zvakapusa uyu mutauri weZBC kwerekuti mutauriri wemapurisa.
Maswera repastudio 7, maswera repastudio 7, tinotenda nemanzwa muri kutipa, manzwi akanaka, manzwi ekuti taurira zviri kuitika mukati mwenyika yeZimbabwe. Eya, inini ndinobabva kanyi kwemene, ndoda kukomendawo pane zvakaitika, ndinobva kanyi kwatamandai mudiriro. Mudiriro, ndoda kutaurawo pamaringe nezviri kuitika muZimbabwe zvekudonha kwendege nevanhu vekuIndia kunze kwenyika vechemuZimbabwe zvitora mare, vane vaZimbabwe tichingochema sekune sikati. Saka amunangagwa vari kuti havasi kuda varungu asi vari kubvisa kuinde vachiunza kunoko vanhu vatema here kana kuti varungu.
Imi vanhu vezanupf siyai system yenyu yekuti pese pese ye vana vezimbabwe vari kufara iye vakuda kuvaka nyika hatisi kumbofara plus hatiwirirani nemi sekuda election itsva election yakajeka kana imi musingati nebato renyu regai vanoita vaiti tine mapato akawandisa ngaaite election imi musipo tagara hatina basa nemi kuti imi problem yezimbabwe regai vanoita vaiti zanupf haisiwo bato regariri muzimbabwe election yaitiri zanupf ivo vana vezimbabwe regai vanoda vaiti kana musingadi imi regai nebato renyu.
Ini choto ndinedza ka handitoshaya kuti zanupf inongotsigira kana kuti inongokakavara chairi kukakavara ndikutochishayiwa here inogoramba sei kuti sarudzo dzidzokororwe ingava ndo vakanaunza vanhu vakati kana sarudzo dzisina kufamba zvakanaka tinodzokora musi wa 2 November 1 saka apa chii chakukonesa kuti dzirege kudzokororwa ngadzidzokororwe kana vakahwina ka vanongohwina ka futi kana vakahwina asi kana vasina kuhwina ka ndopa zvichaoneka futi zvekare kuti havana kudi havana kuhwina vakapirira ende zvese vavakatopirira sarudzo dzakadzidzokororwa ngadzidzokororwe sarudzo vanhu avaka maitiro avo haana kunaka tatenda hangu estudio 7 chitsai shoko iri kwaari ed kuti wakati iwo musi wa 2 kana zvisina kufamba zvakanaka musi wa 2 sekudzokorora sarudzo saka pauri kuda kuzama kuita sei kana uchiramba iwe kana kuti zanupf ichiramba muri kuzama kuda kuti chii hatina kugutsikana tina kugutsikana akabirira ngatidzokororei sarudzo.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Vaimbova mutungamiri weAmerica vaJimmy Carter vakasvika makore makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe kana kuti 1999 nezuro. Vakata ndivo mutungamiri weAmerica wechimakumi matatu nemapfumbamwe 39. Vakata vakatambira matsamba ekuvakorokotedza anoita zviuru gumi nezvinomwe zvine mazana mashanu kana kuti 17,500. Mumashoko avo kuna vakata mutungamiri weamerica vajoe biden vakati vakata vanongova mweya nemwoyo wevanhu veamerica vachiti ivo nomudzimai wavo vari kunzwa kukudzwa zvikuru mukushanda kwavakaita navakata. Ndiri mu Washington DC ndini Tarono Kawande nichikusiyai mukuru mhoko Makris Gande nenhau dzeEastern Independent.